Kurota kuma dreamsi Nogaro rota ndine mi empressi Chikanda my loves ne ma interestsi Chisama kutindite impressi Unogara neche kupindi po addressi Na ingo admire ndri kuteresi Nine rudo unodaka unge enesi Beautiful queen you're the fullest Malati wakanaka Vea uriko ndipo mukana tupinde rudo Wakanaka Vea uriko ndipo mukana tupinde rudo Beautiful face, be my light cause I'm in a dark space. Zvinondirwadza ndakuona pa face. Buku uchifara nemamwe ma face. My pictures akonaka samu folder. Uringiro zimoyo nefungwa waholder. Urichishamiso pakuda tete tuda. Zvingandirwadze wandipa cold shoulder. Maloti wakanaka. Veya uriko ndipo mukana tupinde muru. Maloti wakanaka. Veya uriko ndipo mukana tupinde muru. Maloti wakanaka. Ndituka andimbopona Ndika wana namba ndichazofona Nyaya ndiyo imwe ingondona Nekuti ndokurota kuma dreams Ndogarorota ndine mi empressi Nchikanda my loves ne ma interestsi Tisama kuti ndite impressi Maloti wakanaka Vea uriko ndipo mukana tupinde muru Maloti wakanaka Vea uriko ndipo mukana tupinde muru Maloti wakanaka